nera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 16, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakashaya nechirwere cheCOVID-19 vamwe makumi mashanu nevatatu vachiwanikwa vaine chirwere ichi.
Tana takabva tisina kudya muno tisina kudya nekuti vari kuti bhajeti ndavhara nemari tanyimwa hakuna chatinazvo hapana kana chiripo nekuti tisitotsvakaibatoeritibatirenemarihazvina kana chitendi kana kuti
vanhu vanodarika makumi mashanu vanga vari muupoteri muBotswana vanosiya vakandwa paPlumtree nehurumende yeBotswana. Amnesty International inoti pane vanhu vakawanda muZimbabwe vasiri kukwanisa kuwana mabasa, dzidzo pamwe nekurapwa sezvo vasina magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakashaya neCOVID-19 vamwe makumi mashanu nevatatu kana kuti 53 vachiwanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zviviri nemazana manomwe ane gumi nemumwe kana kuti 2711 vakavhenekwa nezuro wakare. Uwandu hwevanhu vafa hwakasvika pachiuru chimwe chete chine mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 1550. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere hwakasvikawo pazviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana mana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 37422. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti vanhu zviuru makumi maviri nechimwe nemazana matatu kana kuti 21300 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 nezuro. Aka ndekekutanga kuwana uwandu hwavanhu vakadai huchibayiwa nhomba zuva rimwe chete kubva paparurwa chirongwa ichi. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga wasvika pazviuru mazana maviri nemakumi mashanu nezviviri zvine mazana manomwe nemakumi matatu nevaviri kana kuti 252932. Vanhu zviuru zviviri nemazana mana ane makumi mashanu nevatatu kana kuti 2453 vakabayiwawo nhomba yavo yepiri. Izvo zvakasvitsawo uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri pazviuru makumi matatu nezviviri nemazana mapfumbamwe ane makumi mana nevapfumbamwe kana kuti 32949. Nyanzvi mune zveutano vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health Vaitai Rusike vanoti nyaya yedzidziso pamusoro peCOVID-19 inofanirwa kuramba ichienderera mberi kuitira kuti paderedzwe uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndingade kuti nyaya yedzidziso inofanirwa kuramba ichienderera mberi. Vanhu ngavarambe vachipiwa dzidziso maringe nezvinonge zvichitarisirwa kuti vange vachiita kuitira kuti tirambe tichideredza uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Uye tirambe zvekare tichideredza uwandu hwevanhu avo vari kurasikirwa nekuda kwedenda reCOVID-19. Saka nhau yedzidziso inofanirwa kuramba ichienderera mberi. Nhau yedzidziso inofanirwa kuramba ichitekeshera isvike kune munhu wese wese zvake.
Kune vamwe varusvike vari kuti kubva zvanyevenutswa mutemo welockdown vakawanda havachatoteveri nyaya dzekuzvidzivirira idzodzi. Munoti
kune dambudziko guru rekuteedzerwa kwemaguidelines aya eWHO tirikuona kuti veruzhinji iye zvine zvichero nepapi nepapi pauri kufamba vanhu vazhinji vavarayirwa vamwe kana mamaski acho havachanyatsombopfeka vamwe anenge ari muhuro toenda kumabhazi kuti tikona kuti dzimwe nguva nekuda kwekuti zupo riri kukurirwa sezvo vemakombi vasina mapemitsi ekuti vange vari pabasa mabhazi emazupo iwavo tikona kuti ari kutsindira vanhu mabhazi imomo hamubotedzerwa maguidelines eWHO aya michato yava kuitika zuva nezuva kuenda mumazinhamo imomo vanhu vanenge vachitodarika namba yevanhu 50 yakatarwa iya ndovatinoti masuper spreaders iwavo tiri kuona kuti paita dambudziko
totarisawo nyaya yekubayiwa nhomba varusike tinoona kuti nezuro kekutanga kubva chirongwa chaparurwa vanhu vanodarika zviuru 21 kana kuti over 21,000 vakabayiwa nhomba yekutanga zvii zvamungataura pamusoro pazvo
tingati zvinofadza zvikuru kuona vanhu neuwandu hwavo vachizvipira kuenda kunobayiwa nhomba yecovid-19 izvo zvinotiratidza kuti veruzhinji vave kugamuchira nhau iyi yekubayiwa nhomba iyi asi zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti nyangwe munhu uchinzi wabayiwa nhomba hazvichareva kuti hauchatevedzera maguidelines tinechida kukurudzirawo zvekare ivo vacho vari kubayiwavo ngavachiitawo kaivawo vashambadzi veshoko zvekare kuitira kuti tirambe tichiwedzera nhamba yevanhu vari kuramba vachiuya kuzobayiwa nekuda kwekuti tinofanira kunge tichibaya vanhu vanosvika 10 million saka kuti tikwanise kubata nhamba iyo yekubaya vanhu 10 million tinofanira tichichero mumwe nemumwe aakunzwisisa kukosha kwenhomba iyi yecovid-19 angava messenger anokwanisa kufamba achinokurudzirawo vamwe kuti handei tinobayiwa nekuda kwekuti tikasabayiwa neuwandu hwedu kudzivirirwa kwedu tese kunozoramba kwakaderera
vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7 vanhu 53 kusanganisira vana vadiki 20 avanga vari muupoteri muBotswana vasara pamhene mushure mekukandwa nezuro manheru nehurumende yeBotswana pamuganhu weZimbabwe neBotswana paPlum Tree. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Izvi zvinotaura kuitwa musengabere kwakaitwa vaimbo vemuupoteri ava pamuzinda weDuku Refugee Camp nevebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana. Vachitaura neStudio 7 mumwe wavo vakaitwa musengabere nezuro manheru pamwe nevamwe vavo vaimbo vemuupoteri ava vabonzesi munyoro vanoti vakasimuka kuBotswana nenzara ndokurana nayo pabhodha rePlum Tree vasina kana chekufuga.
Botswana takabva tisina kudya muno tisina kudya notaura kuti bhajeti davaya nemari tanyimwa hakuna chatinazvo hapana kana chiripo nokuti tatiso tsvakazotibatoeritibatirenemari hatina kana chisendi kana kui.
Mumwe wevaimbo wemuupoteri ava baNqobizeta Ndlovu vaudza Studio 7 parunare kuti masoja nemapurisa enyika iyi aya akanga akapakatira zvombo zvehondo akafumira kuburitsa vanhu mudzimba dzavo ndokuvamanikidza kupinda mumarori.
Munhu mumwe chete aiteverwa nemapurisa mana apa takamutswa mambakwedza chaiwo kuti tidzoserwe kumusha nechisimba. Mapurisa aya aibatsirwa nemasoja anga akapakatira.
Mumwe wevanhu ava muzvare Primrose Ndaba vanoti ruzhinji rwavo ruri kuchema zvikuru sezvo vasina pekutangira mushure mekugara pamuzinda weDuku Refugee Camp kwemakore 12 vasingashandi.
Tiri kukumbira rubatsiro nekuti tanga tisingashandi kwemakore 12. Hatizivi kuti tichatangira papi apa hatina mari yekuti tikwanise kubva papo.
Muzvare Ndaba vaenderera mberi vachiti sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR muchidimbu rakaramba kuvapa kana chizva chenokuda kwekuti vanga vasina kunyoresa mazita avo kuti vadzoserwe kumusha sevamwe vakadzoserwa mushure mekunge vanyoresa. Vanoti havazivi kuti sei hurumende yeBotswana nesangano reUNHCR risinganzwiri tsitsi vana vakabviswa muzvikoro zvavakanga vachidzidza muBotswana nokuti zvichavaomera kuti vaendese vana ava kuchikoro.
Vana vakafanira kuenda kuchikoro asi hurumende yeBotswana neUNHCR vatinyima mari yekuti tione kuti tingatangira papi.
Studio 7 anakukwanisa kunzwa divi reUNHCR panyaya iyi Asi gurukotari nona nezve kudzivirirwa kwebotswana vakakiso musi vaudza Studio 7 kuti havana ruzivo nenyaya yekuti kune zvizvarwa zvezimbabwe zvanga zviri mupoteni zvakaitwa musengabere.
Nyaya iyi ndeyesangano reUNHCR kwete mapurisa nemasoja ari pasi pebazi rangu.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezimbabwe panyaya iyi sezvo mbiri wezimbabwe mubotswana vabatira ichiye mukono weshuro vati hapana chavari kuziva. Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru weZimbabwe Network for Social Justice vatendai Mbofana vanoti maitiro ehurumende yeBotswana anokatamadza, vachiti dai vanhu ava vapiwa ugari hweBotswana pane kukandwa mukanwa mamupere.
Convention yema human rights nema asylum seekers and so it's being defiled left, right and center. Hapana munhu aropiwa maraiti ake. Vanhu vaya vafa vanogara muZimbabwe iye zvino vakauya mangwana vanenge vachipinzwa mujeri.
Vanhu vakawanda vanga vari paduku refugee camp vanoti vatsigirwe bato guru rinopikisa MDC avo vakatiza mirizhonga yakaitika muna 2008 apo nyika yakanga yakatarisana nedzokoro resarudzo yemutungamiri wenyika. Mazana nemazana evanopikisa vakakuwadzwa, vamwe vakaurayiwa, misha yavo nezvipfuyo zvikaparadzwa mumirizhonga iyi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Singirai Madondo.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti pane vanhu vakawanda muZimbabwe vasiri kukwanisa kuwana mabasa, dzidzo pamwe nekurapwa sezvo vasina magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Mutoro wedu Thomas Shiripasi anotipa nyaya iyi.
Gwaro raparurwa nesangano iri nhasi, iro riri kudaidzwa kuti We Are Like Stray Animals, rinoti pane zviuru nezviuru zvevanhu munyika zvisiri kukwanisa kuwana fundo, mabasa pamwe nekurapwa sezvo vanhu ava vasina mapepa ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Gwaro iri rinoti vazhinji vakatarisana nedambudziko iri vanhu vane dzinde kunyika dzakaita seZambia, Malawi neMozambique, avo vakauya muZimbabwe vachizotsvaga mabasa. Gwaro iri rinotiwo vamwe vanhu vakatarisana nedambudziko rekushaya mapepa pepa aya vanhu vakafirwa nehama dzavo munguva yeguku rahundi. Vachitaura pakuparurwa kwegwaro iri, mutevedzeri wemukuru weAmnesty International kuchamhembe kweAfrica vamuleya Mwananyanda vakurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya idzi kuitira kuti vanhu ava vakwanise kuenda kuzvikoro, kurapwa pamwe nekutsvaga mabasa vaine magwaro ose anodikanwa. Imwe nhengo yeAmnesty International vaLloyd Kuvea avo vakatungamira tsvagiridzo iyi vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kunanganisa mutemo weCitizenship Act nebumbiro idzva remutemo yenyika kuitira kuti vanhu vakabva kune dzimwe nyika vakwanisewo kuwana zvitupa nemagwaro ekuzvarwa.
Dai vagadzirisa kuti Citizenship Act ifanane neconstitution, because muconstitution imomo iri kubvumidza kuti munhu anogona kunge aine citizenship yekuMozambique nekuZimbabwe. Tinodyidzana ka pachezvidoko zvakashata here ndo chimwe chishuo chedu.
Vakuvheya vakurudzirawo hurumende kuti ipewo magwaro aya pasina mibvunzo kuvagari vekumatunhu eMidlands neMatabeleland vasina magwaro ekuzvarwa nezvitupa kuburikidza nekufirwa kwavakaitwa munguva yeguku rahundi.
Dai hurumende yedu yakwanisa kutibatsira kuti vanhu vari kumatabeleland vakarasikirwa nehama dzavo panguva yeguku rahundi vakazotadza kutora mabhesiti kusina zvitupa, hurumende ngaingoti munhu wese anga ari victim anditika chizvarwa che akazvarwa nemunhu akarasirwa neupenyu hwake muna 1980s uku pagukura hundi, vanhu ivavo ngavangopiwa mabirth certificate nemaid pasina kubvunza kuti baba vako varipi, amai vako varipi. Ivo vari vanhu vakaita se vakatsakatika panyaya dzegukura hundi.
Vakuvheya vakurudzirawo hurumende kuti ishandise chirongwa chekuverengwa kuri kuitwa vanhu munyika chesensus kuti pazivikanwe kuti uwandu hwevanhu vasina magwaro hwakakura zvakadii. Kunyange hazvo sangano reUnited Nations High Commission for Refugees richiti vanhu vasina magwaro muZimbabwe vanodarika zviuru mazana matatu 300,000. Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Tlachwayo vatiwo zvakakosha kuti munhu wese awane magwaro kubva paanongozvarwa kuitira kuti agokwanisa kuwana kodzero dzose dzinopiwa zvarwa zveZimbabwe zvinosanganisirawo kuvhota.
Saka zvinhu zvinoda kuti zvigadzirwe nechimbi chimbi especially izvezvi tatarisana ne nezviri zvakakosha nyaya ye census nyaya ye delimitation nyaya ye voter registration nenyaya sarudzo so tinoda kuti vanhu vange vane zviri zvakakwana zvakadaro zvinge zviripo nechimbi chimbi.
Atinawo kwanisa kutaura nemutauriri weZanu PF vaSimon Kaya Moyo pamwe nemushandi mukuru anoona nezvoburiswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa mugwadi kutizive pamiro bato ravo nezvenyaya iyi. Asi imwe nhengo yeZanu PF vaGilbert Muponda vakurudzira bazi rinoona nezvekutoreswa kwezvitupa nemagwaro ekuzvarwa kuti riende munzvimbo dzinogara veruzhinji richinonyoresa vanhu vasina magwaro kuti vave nezvitupa nemagwaro ekuzvarwa.
Panoda kuitwa outreach program yekuve nemamobile stations yekuti panenge pachifambirwa muma communities motikari dzinenge dzine equipment yakakwana yekuti munhu akwanise kunge achitora birth certificate nechitupa ipapo. Technology yemazuva ano zvaukwanise kuitika kuti mapicha anotorwa ipapo document rotobuda ipapo zvoprocessiwa ipapo. Izvakakosha kuti mumwe nemumwe wemuZimbabwe ange aine chitupa nebirth certificate uyezve nepassport. Zvinhu zvakakosha kuti unge munhu ainazvo nekuti ndiko kutizive kuti panoitwa census paya tizive kuti macommunities akamira sei nekuzogadzirisawo masocial amenities nemacommunity services.
Hatinawo kwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe kutinzwe kuti matanho api avari kutora panyaya iyi sezvo vati vakabatikana patavafonera asi vamwe vanoshanda mahofisa registrar general vatataura navo vati bazi ravo rine urongwa hwekuenda kunzvimbo dzakawanda munyika richinotoresa vanhu zvitupa nemagwaro ekuzvarwa asi vanoti vavasati vave negwara rakati twasu panyaya yevanhu vakafirwa nehama dzavo munguva yeguku rahundi pamwe neavo vakauya muZimbabwe vachibva kune dzimwe nyika sezvo mutemo weCitizenship Act usati wananganiswa nebumbiro remutemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti rambomisa kubatsira nechikafu muguta remuNigeria reDamasak zvichitevera kurwiswa nezvikwata zvevanhu zvine zvombo kwakaitwa vashandi vari kubatsira vanhu muguta iri. United Nations inoti vanhu vanodarika zviuru 60 nezvishanu vatiza muguta iri nepamusana pemhirizhonga iri kuitika muDamasak, guta riri pamugano neNiger. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutariswa kutaura pamusoro penzira dzekukwikwidza zvine mutsindo zvichitevera zviri kuitwa neChina muhurukuro dzavari kuita nhasi nemutungamiri weJapan vaYoshihide Suga. Kubva zvavatora chigaro chekutungamira nyika munandira, vaBiden vakanangana nekugadzirisa chimiro cheAmerica muzvinhu zvakawanda pamwe nekuumba hukama nemadzisaviro eAmerica izvo zvaishorwa kana kusaitwa munguva yavaDonald Trump vari mutungamiri weAmerica. Magweta anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru kuvharirwa mujeri kwenguva ndefu kwemadzimai echidiki maviri eMDC Alliance achiti mukana wekutongwa kwemunhu achibva kumba kwake unofanirwa kupiwa kumunhu wese sezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Masangano anorwirawo kodzero dzemadzimai anoti zviri kuitwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa zviri kutyishidzira madzimai akawanda munyika kuti aite zvematongerwo enyika. Gweta remumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe neimwe nhengo yebato ravo muzvare Cecilia Chimbiri vaJeremiah Bhamu vanoti vaviri ava vava nemhosva ina dzavari kupomerwa kumatare asi hapana mhosva yavati vabatwa nayo. Vabhamu vanoti munhu wese ane kodzero yekupiwa mukana wokutongwa achibva kumba izvo zvisiri kuitika pavaviri ava.
Tichitarisa matongerwo aitwa dzimwe nyaya kumashure kunyimwa kwavari kuitwa bheyo hazvisi zvinhu zvinowanzoitika especially panyaya dzavakatarisana nadzo nekuti mutemo wanga wavemo uchishanda kubva nekubvira wangoro kuti kana uchingo wangonenerwa mumhosva chete hachisi chikonzero chakasimba chinganyimisa munhu bheyo. Zvinofanira kunge zvaonekwa kuti wakatombobatwa nemhosva mumashure uye waramba kutendeuka waramba ungori mupari wemhosva asi mutemo hauku uone semupari wemhosva kana usati watongwa. parizvino vava vasati vatongwa saka vafanira kutorwa sevaparire mhosva.
Vabhamu vanoti kunyange hazvo vasingagutsikani nemitongo iri kupiwa nematare semagweta vanotevedzera zvinenge zvataurwa uye vacharamba vachidzokera kumatare nechikumbiro chavo chekuti vaviri havatongwe vachibva kumba.
Tongo hatigutsikani nekutongwa kuri kuitwa kunyanya chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kunze. Asi kana dare richinge ragura tinenge tisisina zvimwe zvatingaita. Asi kunze kwekungoramba tichidzokera kudare tichingodzosera chichemo ichocho kuti nedzimwe nguva dare richazoonawo nemaonero atiri kuita kuti riri kukanganisa pamatongero atiri kuita nyaya iyi.
Amai vamuzvare Mamombe, amai kudzai Chiwanza, vanoti kunyimwa mukana wokuti mwana wavo atongwa achibva kumba kwasiya vanin'ina vake vaviri vaanobatsira kuchengeta vari parumananzombe.
Mwana ane vanin'ina anenge achibatsirawo nemari dzechikoro nemari dzezvino manje iye zvino. Zvimwe zvinhu zvezvimunhu zvino zvaunotoona kuti zvinomubata kuti haasi kukwanisa kuzviita ari mufungwa saizvozvo. Musi uno ari kukotsi ndaichitaura naye achitoti mai muri kuita sei nemari dzevana nekuti vanin'ina vake vanoda kuenda kuchikoro anga achindibatsirawo ipapo nekumaererano nekuoma kwakaingoitawo zvinhu mukati meupenyu hwatiri kurara.
Amai Chiwanza vanoti zvinovashungurudza zvikuru kuti vamwe vanopara mhosva sedziri kupomerwa muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vanopiwa mukana wokubhadhariswa mari yechibatiso kana mafaindi asi wavo mwana avharirwa kwenguva yakareba. Amai Chiwanza vatiwo vanonyunyuta nemasangano anorwira kodzero dzemadzimai vachiti kunyange mwana wavo akasungwa mumwedzi wakurume unova mwedzi wemadzimai hakuna masangano anomirira madzimai akatora matanho ari kuratidza kugunununa nemabatirwo ari kuitwa madzimai echidiki maviri aya pamwe nekutyorwa kwekodzero dzavo. Asi mukuru weJustice for Women muzvare Cosette Chirinda vanoti vari kushungurudzika zvakanyanya nekutyorwa kwekodzero dzevaviri ava. Muzvare Chirinda vanotiwo zviri kuitwa izvi zviri kupinza kutya kumadzimai kunyanya echidiki zvichidzorera shure mabasa ekusimudzira madzimai kuti apinde mune zvematongerwo enyika kana kutaura pfungwa dzavo mune zvavanenge vasingagutsikani nazvo. Muzvare Chirinda vanotiwo havagoni kuratidzira nepamusana pemitemo iriko yeCovid-19 inorambidza vanhu kuungana.
Kuna opportunity yekuita gather nekuda kwekuti vanhu vari kusungirwa nyaya dzemacovid regulations but ndichida zvekuti nditaure kuti kutaura kuno kunotori nemadzimai akawanda anozivikanwa nekuda kwekuti taura nekuda kwekutaura kubudikira chitaura panoitika zvakaipa pamusoro pemadzimai vakati wandei vatosangana natingati matree tiburikidza nenyaya idzodzi kuti vasawanikwe vachitaura vasawanikwe vachipindira. Saka tiri munguva yakaoma seZimbabwe, tiri munguva yakaoma semadzimai.
Hatina kukwanisawo kunzwa kubva kumhuri yamuzvare Chimbiri. Studio 7 hainawo kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemutemo vaziyambiziyambi kuti sei matara ari kunyima vaviri ava mukana wokubvisa mari yechibatiso. Asi mumwewo vechidiki anotsigira bato rezanupf uye achitungamirira sangano rakazvimirira reZimbabwe Citizen Forum vaAlex Gakanje vanoti matare anotonga matongero aanoona kuti akakodzera.
Dare rinoita zvarinoona zvinoenderana neunhu hwemunhu kuti kana munhu uyu azopiwa mvumo yekubhadhara mari yechibatiso ane unhu here kana abuda kunzo vachitarisa nhoroondo yepaakambopiwa. Saka izvi hazvinei nemapato, zvinongori nematare edu edzimhosva nemagweta evanhu vacho ivava naSisiliana naJohana zvichienda nemhosva yavakapa.
Pari zvino vaviri ava vakavharirwa mushure mekusungwa musi wa5 kurume vachipomerwa mhosva yekunzi vakatyora mitemo yakadzikwa nehurumende yekurwisa kupararira kwechirwere cheCovid-19 kubudikidza nemusangano wavanonzi vakaita nevatori venhau panze pematare vachigununa nekusungwa kwakanga kwaitwa nhengo yechidiki muMDC Alliance vamakomborera Ruzivishe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCovid-19. munhau dzemitambo. Zvikwata zvenhabvu zvinoti Dynamos neHighlanders zviri kusangana mufinari yeIndependence Trophy nemusi wesvondo zviine donzvo rekuratidza kuti zvikwata izvi zvakagadzirira zvakakwana kudzoka kwenhabvu munyika iyo yakapedzisira kutambwa muna mbudzi 2019. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Dynamos. Ne Highlanders. Kwata izi zviri kusangana mufinari yePresidents Independence Trophy nesvondo kwedzana masimba kekutanga kwapera gore nemwedzi inoraudzira zvisati zvatamba zvese. Zvikwata izvi zvine basa guru rekuedza kuratidza nyika yese kuti zvikwata zvemupremier soccer league zvakagadzirira zvakasimba kudzoka kwenhabvu mudariro panguva ino yecovid-19. Vararidzi vezvikwata izvi Tony Raindiraya naMandla Mpofu vanoti vari kupinda munhandare vakanangana nekukunda pamwe nekufadza vatsigiri vavo. Asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaOliver Musongoro vanoti zvakaoma kudoma chikwata chinokunda nekugarisa kwaita zvikwata izvi zvisingatambe mitambo yazvo.
Vamana nemagarira aita vanhu ava vasati vapinda munhandare ka. Tatoni ndirunga gore nemwedzi yakati kutika tisati tamboita zvemabhora bhora izvi saka hatisati tomboziva kuti ingawine ndeipi because vanhu vagarisa vasati vatamba vesa.
Imweyo nhengo yevatsigiri venhabvu asi iri musangano reOrioles Friends Club vaKelvin Mushonga vari kutamburawo kubuda nechikwata chichatora mukombe uyu.
Ndinofunga kuti ingatore mukombe ini ndakazvitarisa. Ndiri kutongoona kunge unonge Dynamos this time.
Boso neDzimbare dziri kupinda munhandare dzine vatambi vatsva. Dynamos ndiyo yakatenga vatambi vakawandisisa pazvikwata zviviri izvi kusanganisira vatambi vanoti Newman Sianchali, Dave Timwanjira, King Nadolo, Byron Madzokere, Tinashe Makanda na Kudzanai Demera. Highlanders iyo ine murairidzi mutsva Mpofu zvichitevera kusiya basa kwaMark Harrison eri murufaroo zvichitevera kudzoka kumusha kwaJoel Ngodzo uyo akatora mukombe weSoccer Star of the Year muna 2019 apo aitambira Cape United. Vatambi vatsva Winston Mango, Andrew Tandi na Lighton Chikukwa vachange vari mudariro zvekare vachibatana nevamwe vaivepo kare Arius Banda, Godfrey Makarutse na Ngobizita Nguve nevamwewo. Mutambo uyu uri muNational Sports Stadium kwete kuBaba Field Stadium sezvaive zvamborongwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kusvitsa makore makumi mana nerimwe chete kwenyika nemusi wesvondo Zimbabwe yawana kuzvitonga. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakashaya nechirwere cheCovid-19, vamwe makumi mashanu nevatatu vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu vanodarika makumi mashanu vanga vari muupoteri muBotswana vanosiya vakandwa paPlumtree nehurumende yeBotswana. Amnesty International inoti pane vanhu vakawanda muZimbabwe vasiri kukwanisa kuwana mabasa, dzidzo pamwe nekurapwa sezvo vasina magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izikati sendaba.